kuti zvinhu zvashanduka zvakanyanya kubvira pavakadomwa saAfrican Union Disability Ambassador muna 2019.
Chigaro chisati chavepo zvairima takagoedza nepose pakugona asi zvairima kuti tinge tichisvitsa zvichimo zvinhu hatinoona tizvi zvanyori ingambo kutambirwa kwedu vanhu vakangoziva kuti ambasada vasvika vafano mhanywa.
Vanoti kunyange hazvo zvirongwa zvavo zvakambovhiringidzwa nedenda recovid-19 pari zvino vari kuita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira vakaremara munyaya dzekodzero, mitambo, kusanduka kwemamiriro ekunze nezvimwe.
Vanhu vanodarika 50 vanga vachibhenefita mumaprogramu atikuita maexchange programs yaya vachivaone exposure yekuti mabasa vanoita zvezvizivikanwe tichivabatsira kutsvaga mapartners, kutsvaga vanhu vanovabatsira kumaketa kune zvinhu.
Vanoti kunyange vari kufara kuti hurumende yeZimbabwe nedzimwe nyika dziri mugungano reAU dzave kuteerera mazano avo pachine zvakawanda zvinoda kuitwa zvakaita sekupa mari yekuti zvirongwa zvakaita senational disability policy zviteredzwe. Vanotiwo uwandu hwevamiririri vevakaremara hunofanira kuwedzerwa mudare reparamende, makanzuro nemasangano akaita seSADC neAfrican Union. Vanhau vati pari zvino vari kunyora gwaro rine zvinhu zvese zvavanoda kuti zvigadziriswe iro vachatura kumusangano wevatungamiri vemuAfrica. Mumwe anoita zvemitambo yakaita sewheelchair racing, basketball nesitting volleyball kunyange akaremara, Molini Majoni anoti
takasarira zvakanyanya kumaprogramu mazhinji takuwanikwawo tichidainzwawo kumaworkshopu tichiudzwawo zviri kuitika munyika.
Asi anotiwo pachine zvakawanda zvinoda kuti zviitwe nehurumende neAfrican Union.
Inini ndinoda hangu kutaura nechanzwa sporting iyoyo kuti hatina maequipment. Hurumende yatibatsira kana maNGOs vatibatsira nemaequipment ekushandisa mawheelchair iwayo esport anodhura.
Mumwewo anotamba mitambo yakaita sewheelchair basketball akaremarawo, amai Gladys Masembura vanoti vanofara chose kuti AU ichishanda nehurumende yari kuvapinza muzvirongwa zvavaisiyiwa kare zvakaita sekushanduka kwemamiriro ekunze.
Isusu sevanhu vane disability climate change taingoiziva generally kuti kunze kuri kungochinja mamiriro ekunze ari kungoshanduka not knowing kuti kune maeffects nemacauses anenge achikonzereswa.
Mukuru anoona nezvakaremara mubazi revashandi nekugara zvakanaka kwevanhu Dr Christine Peter vaudza Studio 7 kuti kuveko kwavanhau kuAU kwakakoshera nyika
nekuti vanenge vachifambidza basa rinoti batanidza yatinoti unity iya tichibatana senyika dziri muAfrica mukukurukura nezvekugarisana kwevanhu vakaremara kugadzikana kwavo well-being of persons with disabilities zvakare nekushanda pamwe chete kwenyika dzemuAfrica.
Vanoshanda nesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vanoti
dambudziko riripo ratinoona ndezvekuti hapana link iripo pakati pehurumende, vamiririri nevanhu vakaremara vacho mune dzinyika dzakasiyana siyana.
Vanhu vakaremara zvikamu gumi nezvishanu zvevanhu vose munyika. United Nations inotiwo muAfrica yese mune vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere 80 million vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.